manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 13/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvina kutishamisa kuti pakabikwa mbodza. Hazvina kumbotishamisa kuti paitwa report pasina voters roll, paitwa report pasina census report. So hatinyanyi kushamisika, asi tichagara musi weMonday toona kuti tichafamba sei nekuti Tuesday tiri takurovana navo muparlament.
Komiti yeparamende yaiongorora gwaro rezeki rekutarwa kwemiganhu ichashandiswa pasarudzo inotura zvayakawana kuparamende ichiti zeki haina kutevedzera bumbiro remitemo. Apo mapurisa ari kuti akasunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga yekumurehwa North, bato rezano PF rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murinyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yakadongwa neparamende kuti iongorore gwaro rekutanga rekutarwa kwemiganhu ichashandiswa pasarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Preliminary Delimitation Report yatura zvayakawana kuparamende nhasi uye inoti ZEC haina kutevedzera bumbiro remitemo uyewo zvakawanda zvaisina kuita zvakajeka nekudaro zvese izvi zvinofanirwa kugadziriswa kuti gwaro iri rishandiswe pasarudzo pasina mutauro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro vekomiti iyi vapupuraito gare pivezano PF vanoti ongororo yavo yavakaita vachibatsirwa nenyanzvi uye kubvunzurudza ZEC pamwe nenhengo dzeparamende yaratidza pachena kuti ZEC haina kutevedza bumbiro remutemo uye haina kuita basa rayo zvakajeka. Vanoti ZEC haina kujekesa kuti yakatara miganhu yayo sei uye hainawo kujekesa pamamepu ayo kana kuburisa pachena nzvimbo dzichavhoterwa mumatunhu akasiyana-siyana. Vatogare pevanoti ZEC yakavaudza kuti yakashandisa gwaro revavhoti vachiti yaifanira kushandisa gwaro rezvakabuda mukuverengwa kwevanhu renational census pakutara miganhu iyi sezvinotarwa nebumbiro remutemo kwete gwaro revavhoti. Vanoti nokuda kwaizvozvo ZEC inofanira kugadzirisa gwaro iri nekutevedzera mutemo wenyika.
It is the committee's considered view that all the issues raised in this report, particularly those that are inconsistent.
Maonero edu ndeyekuti zvese zvinopokana nebumbiro remutemo zvinofanira kugadziriswa pasati paitwa gwaro rekupedzisira.
Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatenda ibiti vaudza Studio 7 kuti havana kushamiswa nezvataurwa nekomiti yavatogarepi.
Hazvina kutishamisa kuti pakabikwa mbodza. Hazvina kumbotishamisa kuti paitwa report pasina voters roll, paitwa report pasina census report. So hatinyanyi kushamisika, asi tichagara musi weMonday toona kuti tichafamba sei nekuti Tuesday tiri takurovana navo muparlament.
Mutungamiriri weMDC vaDouglas Munzora avo vanove nhengo yekomiti iyi vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kutara miganhu ichishandisa uwandu hwevanhu vese vari munzvimbo kwete vanhu vakanyorisa kuvhota chete.
Naizvozvo isu sebato reMDC tiri kuti report yes ZEC-i ngai itwe patsva tichitarisa uwandu hwevanhu vari munzvimbo imwe naimwe.
Vamunzura vanotiwo zviri pachena kuti ZEC haina kutaura nemadzishe uye inofanira kutaura nevana vese veZimbabwe kusanganisira madzishe kuti ibude negwaro rinofadza munhu wese. Vanoenderera mberi vachiti hazvina uchenjeri kuenda kusarudzo negwaro reZEC iri.
Tine muenzaniso weBulawayo. Bulawayo mukaitarisa ine dzimwe nzvimbo dzisiri muwadhi, dzisiri muconstituents, dzisiri mumiganhu. takatari saipapo tikaona kuti muri dzingakwana 3000 muguta reBulawayo adzina padzakaiswa zvichireva kuti havakwanisi kuvhota
zvimwewo zvisina kufadza komiti yeparamende iyi inyaya yekuti gwaro rakaturwa kumutungamiri wenyika rikazoendeswa kuparamende rainge risina kusainwa nemakomishina ese ezek uye raive rakasainwa nasachigaro chete Justice Priscilla Chigumba nemutevedzeri wavo varoti Nsimukai Kiwa tabvunza vakiwa kuti vachakwanisa kugadzirisa gwaro ravo here sezviri kukurudzirwa vakati
hungu chaedza pose patinokwanisa kugadzirisa zviri kana zviri pamutemo
nhengo dzeparamende kubva kumatare esenate nenational assembly dzichazeya gwaro rakaburitswa neadol committee iri nemusi wechipiri nechitatu svondo rinouya uye paramende ichitumira chisungo chayo pamusoro pegwaro rekutanga rezek iri kumutungamiri wenyika nemusi wechina kurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti kana paramende ine zvichemo ichazvinyora pasi yozviendesa kumutungamiri wenyika kuti vazivise zek vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vaudza Studio 7 kuti gwaro rekomiti yeparamende raratidza pachena kuti ZEC haikwanisi kuitisa sarudzo dzakachena munyika
kana tichida kutaura paseya ZEC nezvaita izvi vanofanira kudzingwa vese
ZEC inosungirwa nemutemo kuburitsa gwaro rayo rekupedzisira kana kuti final delimitation report musi wa28 mwedzi uno kuitira kuti rikwanise kushandiswa musarudzo dzegore rino ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
Mapurisa anoti asunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga inonzi yakaitika kwamurehwa svondo rapera uko nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinonzi dzakarohwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF kunyange hazvo ZANU-PF iri kuramba mhosva iyi zvichakadai bato reZANU-PF rakurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo mutore wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi
Mapurisa akazivisa nezuro kuti akasunga vamwe vanhu vaviri vari kufungidzira kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzebatro CCC kumurehwa North svondo rapera. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuburikidza nedande mutande ravo reTwitter kuti akasunga vapoka Chigu avo vane makore 34 ekuberekwa pamwe navadignity nadzo vane makore 31 chete maererano nemhirizhonga iyi. Mapurisa akati achiri kuferefeta kuti abate vamwe vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nekuzvambaradzwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri idzo dzakaburitswa pavhidhiyo riri kutenderera pamadande mutande akasiyana dzichirohwa neshamhu nevanonzi nebato reCCC inhengo dzeZANU-PF. Asi bato reZANU-PF rinoti hadzisi nhengo dzaro dzakarohwa vanhu ava sezvo bato iri richiti hapana chiri pavhidhiyo iyi chinoratidza kuti inhengo dzeZANU-PF. Kusungwa kwakaitwa vakachiguna vanadzo kwave kureva kuti pave nevanhu vatatu vasungwa kusvika pari zvino vachinzi vane chekuita nemhirizhonga iyi zvichitevera kusungwa kwakaitwa vaneva chimutashu vane makore 56 ekuberekwa. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vachiri kutsvaga vamwe vanhu 10 vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nemhirizhonga iyi iyo yakasiya chembere neharahwa dzakuvara asi vanyati havana kuda kutaura kuti vasungwa kusvika pari zvino vachamiswa rini pamberi pematare kunze kwekungoti vachatevedzera zvinotarisirwa pamutemo pamusoro pekumiswa kwevanhu mumatare kubva nguva yavanenge vasungwa zvichakadai vakafanobata chigaro chemutauri weCCC muzvare Fadzai Mahere vati pane nhengo dzebato ravo mbiri dzakarohwa zvakaipisisa nezuro kuGoromonzi nevanofungidzirwa zvakare kuti nhengo dzeZANU-PF mushure mekunge dzaburitswa mubhazi radzanga dziri iro rakanga rakatakura vanhu vaienda kunonyoresa kuvhota. Muzvare Mahere vati pakapambwa vanhu vaviri vakazvindikitwa nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vebato reZANU-PF.
Bhazi redu rakablokwa nevakomana veZANU-PF mayouths and then kwaka kidnapwa kana kutorwa va Thomas Mugwagwa navatarisa ijeke and pavakazodzoka vakazodzoswa varowa msana wese waita red nekurowa.
Asi murongi wemisangano muZANU-PF vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti bato ravo haridi zvemhirizhonga vakakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo dzegore rino vachiti veruzhinji havavhotere vanhu vanoita zvetsvimbo mugotsi
kana vanhu vachida kuvoterwa vanoenda vachinotaura nevaya vanovhota vachivaudza kunaka kwomusangano weZANU-PF, vachivaudza mabasa akanaka ari kuitwa neZANU-PF, vachivaudza kuti ZANU-PF ndiro bato rakauyisa independence muno. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu vauye kuzotivhotera. Havauyi kuzotivhotera nokuda kuti varohwa, havauyi kuzotivhotera nokuda kuti vachichidzirwa.
Kunyange hazvo bato rezanupf riri kukurudzira runyararo, muzvare Mahere vati bato iri rinoita zvekuruma richifuridzira segonzo ndokukurudzira mapurisa kuti aite basa ravo asina divi raakarerekera. Vabima vakurudzirawo vemapato anopikisa kuti vasaite zvemhirizhonga pamberi pesarudzo. Vabima vakurudzirawo kuti bazi rinoona nezvinoitika mukati menyika pamwe nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti vatange zvakare zvirongwa zvekufamba vachipa vanhu zvitupa nekuvanyoresa sevavhoti, vachiti pane vanhu vakawanda vasati vakwanisa kuita izvi, zvikuru sei kumaruwa.
Dai veHome Affairs vatibatsira kuti tiwane vanofamba vaya vachisvika panzvimbo dziri pedyo nepanogara vanhu kuti vakwanise kuti vanhu vawane zvitupa, vanhu vawane mabirth certificate.
Hatina kukwanisa kutaura neveZEC pamwe negurukota rezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kutinzwawo mativi avo pakurudziro yeZANU-PF iyi sezvo nharembozha dzavo vose dzanga dzisiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaremara kusanganisira vana vadiki zviri kugara pavanhu vanodarika mazana maviri. Zviri pavanhu vanodarika mazana maviri vakadzingwa kubva pane imwe kereke yazvaipotera iri muJohannesburg muSouth Africa, uye zvinoti zvave kunonga svosve nemuromo. Vapoteri ava vanonzi vakadzingwa nevanhu vaizviti ndeve Operation Dudula, avo vari kurwisa zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa vachiti ngazvibude munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Amai Mweila Musoja, avo vane vana vana vavanogara navo muSouth Africa vasi vachibva kwamanyene kuChivhu, vaudza Studio 7 kuti vanhu vakavabvisa paimba yemuturikidzwa iyi vaizviti vanhu veOperation Dudula.
Vaiti ivo vanhu veDudula taimu yavakasvika iyo vachidedzera dedzera. Pari zvino vakatizinga vakatora zvinhu zvedu. Vaiti taimira tarara votora zvinhu zvedu usiku. Inini ndiri mai vane vana 4. Vana vacho pari zvino havasi kuenda kuchikoro, havasi kuenda kuchikoro. Nenhau yakaitika paEllis Park iyoyo. Nekuti takasiyiwa tisina kana chinhu, tisina kana chinhu. Kana pekutangira hatina, fanike saizvino hatina kana pekutangira.
Amai Musoja vaigara pamusibi House kuDonfondeni muJohannesburg vasati vadzingwa masvondo matatu adarika. Semuna anorarama nekupema muguta iri, amai Musoja vaenderera mberi vachiti vari kuomerwa neupenyu. Hatina kukwanisa kubata miri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid hama dziripi, sezvo vange vachinzi vange vasiri muofisi. Sachigaro Operation Dudula vaDen Hadebe vati tivatumire mibvunzo panende mutandere WhatsApp asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Sangano reAfrican Diaspora Workers Network rinotungamirwa naDr. Janet Mnakamwe rinoti riri mubishi kuedza kutsvaga rubatsiro kuti rurerutsire vakadzingwa ava.
Saka takazokwanisa kufonera consulate, vakatumira ivo nhume dzavo vakauya kunoongorora kuti zvakamira sei. Vakatiudzawo kuti chavanokwanisa kubatsira kuronga zuva rekuti avo vakarasikirwa nemagwaro avo vakwanise kuuya apply mamwe magwaro. Asi zvichakangodaro vanofanira kunge vaine ma300 rand anodiwa emafomu kuti vakwanise kuapply nekuprosesserwa. Saka takangomirira kunzwa kwavari.
Shimwe chizvarwa cheRwanda icho chine makore 14 chichigara muSouth Africa vaJoseph Maniragena vaudza Studio 7 kuti vari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi.
African people should.
Vanhu vemuAfrica vanofanira kuita mushandira pamwe mukurwisana nerusarura, nekuti nhasi vekuZimbabwe vari kushungurudzwa muSouth Africa, asi mangwana zviri kuitika zvinogona kuitikira vanhu vekuCongo kana Nigeria. Saka takafanira kubatana sevanhu vanhu vamwe chete.
Kereke Central Methodist Johannesburg yange vane makore ichibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvakanopotera kuSouth Africa nenyadzi zvematongerwa enyika kana kusamira zvakanaka kwoupfumi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sangano renhau reZim Live rinoti murume mumwe chete afa mushure mekupfurwa kwevanhu vane chitsama vanosanganisira mapurisa pane rimwe sowe reJohan Masowe mubhuku rekwane Gombwe pasi paishe Ruzani kuhwedza. Sangano iri rinoti apfuura vanhu ava mumwe murume anofungidzirwa kuti aimbove mupurisa. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezveutano muMalawi, amai Kumbeze Kandodo Chiponda vati denda rekolera rakaipisisa ratirabata Malawi kwenguva yose rauraya vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750. Vati nyika yavo yakaona vanhu zviuru makumi maviri nezviviri nemazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe 22,759 vachibatwa nedenda iri kubva zvaratanga muna kurume wegore rapera. Gweta guru rehurumende yeAmerica kana kuti Attorney General vaMerrick Garland neZuro vakadoma chikwata chakakosha chinopa mazano kuti chiferefete kuti magwaro ehurumende anofanirwa kunge akachengetedzwa akaguma sei ave kuchengeterwa kumahofisi aimboshandiswa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden ari muWashington pamwe nekumba kwavo kuWilmington mudunhu reDelaware. Vamwe varimi vekumatunhu ekariba Sanyati neHurungwe kumashonaland west pamwe nemamwe matunhu emunyika yose vanoti kusvika pari nhasi havasati vawana zvikwanisiro zvekurimisa zvinopiwa pachena nehurumende sezvavakavimbiswa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Senzere yekupedza dambudziko renzara iyo yanga yatekeshera munyika, hurumende yakavamba zvirongwa zvakawanda zvinosanganisira kuwanisa varimi zvikwanisiro zvekurimisa zvakaita seCommand Agriculture, Presidential Input Scheme nepfumvudza. Asi zvirongwa izvi zvinogara zvichisangana nematambudziko gore negore anosanganisira kugoverwa kwembeu nefotereza kuvarimi, mvura yaturika kare, kupiwa mbeu pasina fotereza kana kupiwa fotereza chete pasina mbeu. Gore rino kusvika pari zvino vamwe varimi vekune matunhu eMashonaland West pamwe nekune mamwe matunhu makuru munyika akaita seMashonaland Central, Mashonaland East neManicaland vanoti havasati vagoverwa mbeu kana fotereza kunyange hazvo nguva yekunge vaisa mbeu muvhu yafamba. Mumwe murimi wekusanyati asati awaniswa mbeu ndivatichaona ramba nepasi. Varamba nepasi vanoti vari kupiwa zvikonzero zvekuti migwagwa haisi kufambika, asi vanoti zvishoma zvakambouya zvakapiwa nhengo dzebato rezanupf chete.
Havasati vapedza marodha akutiitika zvachose kana rodha akutorina marodha, asi vari kutoita zvavo mune mumwe mavarita vachienda vachipa vanhu vavo vezanu.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumola kukariba vaJohn Masaba avanoti vari kunziwo vabhadhare mari dzekutakurisa zvikwanisiro izvi kubva kukaroi iyo vasina mari sezvo nzvimbo yavo iri kure.
Inyaya yekuti varikuti motikari hanzi mavana vemotikari vari kuti tiri kugumira matenga takawirirana hanzi zvinhanzi zvinogumira matakawirira nebhani gavhumendi
asi ZANU-PF vanoramba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo harisi iro rinotungamira nyaya dzekugoverwa kwezvikwanisiro izvi. Mukuru anoona nezvekurima mudunhu reMashonaland West amai Siena Makaza vanoti sebazi rehurumende vari kutadza kufambisa zvikwanisiro zvekurimisa nekuda kwemigwagwa isiri kufambika zvakanaka nekuda kwekuparadzwa nemvura iri kunaya.
Our biggest worry is Kariba district. Transporters are shunning kuendesa mainputs. Saka pati iri kuwana sapoti zviindi makande siyakovhu musambakaruma mola negande.
Gurukota rezvekurima vaEntias Masuka vanotiwo dambudziko remigwagwa isiri kufambika riri kuonekwa kune mamwe matunhu anosanganisira Midlands. VaMasuka vanoti hurumende ichatumira motokari dzemauto kuti ndidzo dzitakure mbeu nefotereza kuendesa kunzvimbo dzisiri kusvikika idzi.
Is to be able to deploy GMB trucks or army trucks. Could you organize with the GMB and the army?
Ticharonga kuti mbeu nefotereza zviendeswe kuvarimi vari nzvimbo dziri kure nemotokari dzeGMB nedzeArmy.
Panye kusabhadharwa kwevanotakura zvikwanisiro izvi nenguva iyo iri kusimudzwa nevedzimotokari, VaMasuka vanoti vanotakura ava vanofanirwa kuziva kuti hurumende inononoka kubhadhara, nekudaro vanofanirwa kushanda vozopiwa mari dzavo pashure.
We will pay as government. We don't pay there, but we will pay. So you either don't do business with us or do business and know that you will be paid.
Hazvinei nekuti hurumende inononoka kubhadhara, pekupedzisira ichangozobhadhara chete.
Kunonoka kupiwa mbeu nefetiraza kunonzi kuchaita kuti vamwe varimi vatadze kurima, sezvo pavanozopiwa zvikwanisiro izvi mwaka unenge wafamba zvekuti zvirimwa zvavo hazvizosviki. Izvi zvinonziwo zvichaderedza gohwo ravo, sekutaura kwemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe amai Maiwe PGT.
Kunonoka nekukundikana kusvika kwemainputs kuvarimi kunoita kuti gohwo rikanganisike nekuderera, nemhaka yokuti varimi vanenge vave kushandisa mbesa dzemudura nemurakwani, zvinoita kuti hudyi hwembesa hutsikire zvichideredzawo gohwo. Kana kuti varimi vanobva vakundikana kutodyara mbeu pamusana pekusawana mbeu dzacho namafertilizer. Kurima kunoda kugadzirira nenguva, nokuti varimi vazhinji vemumaminda mudiki nemumaruwa vanorima vachishandisa mvura yemudenga.
Amai Makaza vakatozivisa kare kuti dunhu reMashonaland West rinogona kutadza kudyara chibage mahekta zviuru mazana matatu ane makumi matanhatu kana kuti 360,000 hectares dziri kutarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iti Woza Woza Friday, my darling. Woza Friday, seven zupogine. Woza Woza.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, nhasi tine hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira, Daniel Robert Mackey, uyo anoti ari kuruka damba refu idzva rine nziyo gumi dzaanoti achapakura dzese kana dzaibva. Muimbi uyu anoti vabereki vake vakamurerera mumagitare zvekuti akatanga kuridza ngoma dzemagitare achiri kakomana kemakore matatu. Ngatinzwe nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Vabereki vangu vese vaiita zvemagitare, mai vangu vaiita zvekuimba, baba vangu vaiita magitare. Ende zvakandipawo that push yekuda kuitawo izvozvo.
Pane watakakura tichinzwa isu ainzi Josh Maker airovawo magitare, munomuziva here?
Yes.
All right.
Ndiye ako wangu bamlini wangu.
Saka zviri muropa kaizvo.
Zvagara muropa.
Saka pari zvino maprojects amuri kushanda nawo ndeapi?
Ah, pari zvino pane maprojects andiri kuda kushanda nawo, vanhu vachashanda navo, vamwe maartists like Gary Dye, vamwe vanoita Josh Mack and nevamwewo vakawanda wandawo and ndichabudisawo like album. Ndichabudisawo muna nana March.
Okay, Mama, I made it. Sukukuonai.
Pakaita dzimbo dzinoita dzinosvika 10.
Yeah.
Dzimwe dzacho dzenge dzichiti Mwari munogona. Ndoimwe songo iri very iri pamoyo pangu chaiyo chaiyo. Nenguva ino.
Mirai muchiri papapo. Musamba wenyimi miri saka muri kuti chii? Igospel here kana kuti muri kusanganisa?
Inini ndiri handingati ndiri gospel but zvingati chiri pakupreda message yepositive.
Pane katakateerera mazuva aperapo patakanzwa nezvenyako. Kanonzi chiimbo tiudzai nezvako mbichana.
Like akaka ndiko kachekutanga kangu kanonzi He Loves Me. So iyoyo ndotenda Mwari nekuti ndanzwa mumayuzi manzwi ari kunzwawo nevanhu ari kutotenda Mwari zviri kutotipusha kuti tirambe tichingoita tichitamba tichingotiita kuti simbisa kuti hayo chipo chaipo chaipo.
Vari kunzwawo mumanzi vanoda kukutsvagai, vanoda kuzoti uyai mumbotiroverawo, vanoda vanokuwanai kupi?
Vanondiwana pafoti paInstagram zita rinonzi paInstagram MK Wavy, spelling is MKWADEY. Pamasongs anowanika paYouTube, same thing is Wavy Official. Ndipo pamunowana YouTube. Makaenda paInstagram yangu oro paFacebook. PaFacebook is Daniel Mack. Ndipo pamunokwanisa kundibata.
Paka Jacob, chitiudzai song imwe chete yaticharova nhasi senzwisa vateereri vambonzwawo kuti aiwa Daniel haana kumira mushe.
Song iyi inonzi He Loves Me. Ndiyo one yandakabudisa yandakatanga kubudisa and amwe achateerawo nezvakadaro.
For the first time in my life, I feel love flowing in my eyes. The same all that was cold and lifeless, now it fills with joy and happiness. Of his love, because of his love, yeah.
Muimbi wechidiki achiri kusimukira Daniel Robert Mackey, manzwa achiita hurukuru naIvan Zininga weStudio 7 ari muTexas muno muAmerica. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutaura nezvakawanikwa nekomiti yeparamende yevanhu gumi nevatatu yaiongorora gwaro rakaburitswa neZEC rekutanga rekutarwa kwematunhu rePreliminary Delimitation Report iro rasvitswa kuparamende nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komiti yakadongwa neparamende kuti iongorore gwaro reZimbabwe Electoral Commission rekutanga rekutarwa kwemiganhu inotura zvayakawana kuparamende ichiti ZEC haina kutevedzera bumbiro remitemo. Apo mapurisa ari kuti akasunga vamwe vanhu vane chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kuMurehwa North. Bato reZANU PF iro riri kupomerwa kukonzera mhirizhonga iyi rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo. Tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Gaino Gumede Saidi. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 13 zibandlela 2023 ngokeyino kumede Saidi endabeni zethu namhlanje
report leyana nxa ibuya izeki ithi kithi njengephaliamende lelizwe lonke sicela likhangela ukuthi abantu esababhalisa ukuvota bayi 5 million something ibisi sitho njalo ukuthi ku province enje kulabantu abangaka.
Ikomiti yePhalamende ebekwe ukukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabe Commissioni ezek ole preliminary limitation report ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe.
Kodwa ke singakukhangelelanga ukuthi umuntu amise umsebenzi ongalandelwanga izindlela lezinqumo eziqondileyo ngenxa yokuthi mhlawumbe kuvikelwa abanye abathile.
Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ukumiswa umsebenzi kukamqondisi wabona ngezempilakahle kumansipala walelo dolobho uDokotela Edwin Spanda Mzingwane. Kuhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu elicula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo weStudio 7. Ikomiti yePhalamende ebekwe ukukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabe Commissioni eZimbabwe Electoral Commission ole delimitation report ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe ngakho ke ithi kumele lwenziwe kakutsha. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni owethulwe lidale lePhalamende namhlanje ikomiti le ithi kakuzange kulandelwe isisekelo sombuso ikakhulu ekusetshenzisweni kwenani labantu ababhalisa ukuvota lenani labantu baseZimbabwe. Iparlamente ithi bekumele kusetshenziswe ugwalo lwenani labantu abaseZimbabwe olwe-census lona olungazange lusetshenziswe ngesikhathi iZEC ikhipha imingcele. Obeka ukomiti leyi umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasisa kabanzi ngalumbiko wabo.
Iripoti leyana nxa ibuya iZEC ithi kithi njengephaliamende lelizwe lonke sicela likhangela ukuthi abantu esababhalisa ukuvota bayi 5 million something ibisi sitho njalo ukuthi kuprovince enje kulabantu abangaka. Kodwa ikomiti kayizange ke ithole ithuba lokuthi icubungule ukuthi gambe lawa mafigures akhulunywa ngawo aphuma ngapi. Nxa kulethwa idraft report ye delimitation kuqakathekile ukuthi iZEC ibuye le voters roll eyiyo etshengisa kahle kahle ukuthi abantu abayibo ababa register ukuvota ku constituencies la nge constituency bangayo.
Uqhubeke sithi okukhitshwe yilolu gwalo ngakulani lokwamabandla ezombusazwe.
Ama recommendations aphume ku report leyana nama recommendations aphume ngokuvumelana ephakathina kwamalunga committee ad hoc. Ngakho ke wona lawo hayi sizakhuluma ngawo njalo sizawaphinda kuyini esasikuzwisisa njengamalunga ead hoc committee kulawo ma recommendations.
Obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla bathemba ukuba abakhalaza ngakho kulungisiswe.
Sisi sisalandela iprocess njengoba ifakwe emthethweni ukuthi ngawo sizabona impumela yephalamende ukuthi kuyaphuma njani, then ikhe sizabona ukuthi hayi i-next course of action.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kumele kube lokuzwisisana phakathi kwe-ZEC labamabandla ezombusazwe.
Political science emasikhangela indaba zokuvota lokungena embusweni sikhangela kakhulu ukuthi ngubani olamandla okudetermine ukuthi mbani ovotayo mbani wavotile. Ama-issues abarezayo mina nje ipolisa ngiyazwisisa ngoba tengikhangela ama results e deliberation report tshengisa ukuthi izekhi kathi create ama constituencies kuma areas angani ale izami PV apha yini.
Icommittee ezahlolisa ugwaro lolu olujulileyo ibeyikhokhelwa ngumnumzana Pupiraito Gwarepi obona ngokwenzakala kubandla lezami PF edayele parliamente. Ugwalo loluveza ukuba kuzaqhubekela phambili kulezigaba ezedlula amakhulu amabili 210 constituencies. Ezinye izigaba zibanjaniswe lezinye ngenxa yenani eliphansi labavoti ukuthi njalo kwengweze ezinye okulabantu abaningi ababhalise ukuvota. Lolu gwalo lwe-preliminary delimitation report lutshengisa ukuba isigaba seHarare sesilezigaba loba ama-constituency angamashumi amathathu njalo izigaba ezinjenge-Warren Park lasekambuzuma kazisekho. Isigaba seHarare silezinye ezintsha ezigoqela esehunyani, Churu, Bodiriro North le-South kube sokusiba lase-Epworth North le-South. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ukumiswa umsebenzi kukamqondisi obona ngezempilakahle kumansipala walelo dolobho uDokotela Edwin Sibanda Mzingwane. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwakhe luphakathi kokulungiselela uhlelo lokulondoloza ukuhlanzeka kuleli dolobho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umabhalane wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube walile ukuchaza imbangela yakumisa uSibanda umsebenzi ethi uzakhuluma ngemva kophenyo lwekomiti ezahlolisisa ukumiswa kwakhe.
Disciplinary policies, the issues of staff nature are not for discussion in public by anyone.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi uma kulandelwe izinqumo zokumiswa umsebenzi kulungile angabi ludlawo lokonakalayo edolobheni.
Kodwa ke singakukhangelelanga ukuthi umuntu amise umsebenzi kungalandelwanga izindlela lezinqumo eziqondileyo ngenxa yokuthi mhlawumbe kuvikelwa abanye abathile. Indaba le yokumiswa kukadirector we-health kungakuyikuthi kulandelwe izinqumo njalo kungakuyikuthi umsebenzi bewehluleka siyinhlanganiso ke siza kwemukela khona. Kodwa ke sikukhuthazayo ukuthi kulandelwe zonke izinqumo njalo kulandelwe zonke izindlela okumele umuntu nxa emiswa zilandelwe, kungazi kwathiwa abesesiba yilo ke udlawu oluzama ukuvikela okuba ngabe kusenzakala edolobheni lakoBulawayo kunokuthi kulungisiswe lokho ngabe kusonakala.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana F. Ncube uchaze ukuba amalungelo oluntu ezisebenzi engephulwa mahlayana lidolobho elehluleka ukulondoloza idolobho.
Izisebenzi zonke kumele ziphathwe ngendlela efaneleyo kungakhathalekile ukuthi umuntu yini. Ngakho ke kuyabe kufanele ukuthi ikhansili noma ngubani umuntu nxa emiswa umsebenzi amiswe ngendlela yomthetho, akhuzwe ngendlela yomthetho nxa kukhona okubi akwenzileyo. Silethemba ukuthi ikhansili izalandela yonke imthetho, ihloniphe amalungelo wonke afanele awahloniphe awezisebenzi zayo.
Ukumiswa umsebenzi kaDube kuchiye iningi likhakhamele ngoba bebekhanyelele ukuba aphutshe uhlelo lwakhe lokulondoloza ukuhlanzeka edolobheni nileli esalinde ukuthola usekelo olwe Joint Operation Command ngoba sekulendawo ikhansili ehluleka ukuzifinyelela kubikwa sesisezandleni zabathile. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje namhla ikhansili yakoBulawayo yabele abaswelayo izipho zokudla lempahla ehlukeneyo ngaphandle kohlelo lukameya waleli dolobho. Ngaphansi kohlelo lokameya waleli dolobho olwe Mayor's Christmas Cheer Fund, kubika uAnastasia Ndlovu.
Bekuyinjabulo enkulu lamhlanje kobulawayo, izakhamizi lenhlanganiso ezizimeleyo betholiswa izipho zokudla lempahla eSmall City Hall. Ekhuluma ngemva kokwabela lezi zipho, umeya wakobulawayo uCouncillor Solomon Mguni ubonye kakhulu amankampani abelule izandla besipha izipho zemali ukudla lempahla.
Sithole imali engange 2.8 million zimbabwe dollars, imali asigayele besokusithi kuma US dollars sithole 4000 kusiya khona. Ababe apply singathi ama beneficiaries ade edinga uncedo afika 8000 ukuthi senelise ukuthi sincede abang 1300 singalezo izakhamizi ezihluphekileyo kathi imizi engu 13 yele imizi singathi ama-children's home, old people's home nabanye abanjalo njalo ama-institutions ama-charity institutions.
Ilunga lekomiti ebona ngeBulawayo City Council Mayor's Christmas Cheer Fund unkosikazi Lois Mguni Madlala uthe langxase kunzima ngomnyaka odluleyo kodwa amankampani akoBulawayo azamile.
Okuningi kathesi into ehluphayo akula mali elizweni lethu. Isifiso sikhona abaningi baphile khonokho abalakho bacephulile banika khonokho abalakho ukuthi siniyese kwabanye lapho abangelalo.
Unkosazana Girabile Nare oyamukele impahla emele intembeni Old People's Home ubonye kakhulu esithi kuzanceda amakhehla lezalukazi abazigcinileyo.
Hayi, thina njengentembeni lama inmates ethu siyabonga kakhulu ngesipho lesi esisitholileyo. Truly it will make a difference. Sizabanika okhulu, sizabatshela ukuthi sivele ngaphi. Hayi, ngikawumanene sile 16, ugogo bangu-32, okhulu bangu-28.
Umajor Dominican Nkomo webandla le-Salvation Army laye uveze injabulo enkulu ngesipho abasitholileyo.
Sile sibongo esikhulu kakhulu kumeya. Njalo iminyaka yonke vele basenzela izinto ezifanana lalezi. Ngakho ke siyabonga. Sengathi inkosi ingagcina abakhokheli bethu izikhathi zonke ukuze baqhubekele phambili bekhumbula laba abaswela ngale ndlela. Thina njengemizi egcina bonabo abangu-34 abakhona manje Ralston omama labo baba behlangene.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 iboBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Amazwi alandelayo aveza umbono kahulumende weMelika.
Manyano weRussia ongomunye wamalunga angangela kuguqulwa awumkhandlu wezokuphepha omanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations Security Council wephula izinqumo zomkhandlu lo okusobala ngokuthenga izikhali elizweni leDemocratic People's Republic of Korea kumbe iDPRK kanye lakwele Iran empini yodlakela eqhutshwa ngeRussia kwele Ukraine. Inxusa leMelika kumanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthe lokhu kulihlazo. Elimelika liyaqiniseka ukubana iDPRK isanda kuhambisa izikhali zakuqala kunkampani yezimeleyo eyakwele Russia ethiwa yiWagner eyiyona eyahlawulela lezo zikhali njalo eyiyo elenkulungwane zamabutho athunyelwa kwele Ukraine, kutsho unkosikazi Thomas Greenfield kumbiko wakhe. Ngenyanga kaLwezi iDPRK ihambise ama-rocket lemicibisholo ama-missile kwele Russia ukuba lezi zikhali ziyesetshenziswa yinkampani ye-Wagner. Ngenye ingxenye kungenxa yezigwebo zezomnotho kanye lokwenqabela ukuthengiswa kwempahla ephuma kwele Russia ngaphandle kwelizwe osokubangela ukuthi kampani ye-Wagner izule emhlabeni jikelele idinga abangayithengisela izikhali ukuthi isekele impilo le-Ukraine. Ngokuhlolisisa kwethu, izikhali ezathengiselwa inkampani ye-Wagner kazisoze zilethe mehluko omkhulu kusisindo sempilo le-Ukraine, kwengeza unkosikazi Thomas Greenfield. Kodwa siyakhathazeka ngoba i-DPRK ihlela ukuthengisela ezinye njalo izikhali kunkampani ye-Wagner. So kule minyaka ethize uhulumende wele-Russia esebenzisa inkampani ye-Wagner ukusekela izihlelo zakhe ezilengozi kanye lemigomo yamanye amazwe aqeda uzinzo lapho ezama ukubonakala emazweni e-Middle East kuze kwazile Africa kanye lakwele Ukraine ukuthenga izikhali kwele DPRK ezokuyasetshenziswa ekubhidlizeni ele Ukraine inkampani ye-Wagner sokwengeze ukungahlaliseki esiqintini somhlubulo we-Korea ngokupha iPyongyang imali engasetshenziswa ekuqhubekeleni phambili ilolonga njalo ithuthukisa ukubumba izikhali zombhubhiso kanye lenhlelo zama-missile. Ukudluliselwa kwezikhali lezi kwenzakala ngesikhathi lapho ePyongyang engeze inhlelo zokuvula imicibisholo ama-missile amaningi okwamagama njalo angakaze abonwe ngomnyaka ka-2022. Enye ngayinye yalama-missile eseyephule izinqumo ezimbalwa ezomkhandlu wokuphepha i-Security Council okuzamela ukuthi le DPRK liziphendulele kulumkhandlu. Ngaphandle kokuvikela iDPRK ezenzweni ezingekho emthethweni, eleRussia lalo liphatheka kuzenzo zalelo lizwe ezingekho emthethweni njalo ezisongela inhlalakahle yamanye amazwe kuqhubeka unkosikazi Thomas Greenfield. ELeRussia lalo selibambisana lalezi zenzo. EleMelika lizavusa loludaba kumhlangano ezayo oyemkhandlu wezokuphepha eyomanyane wamazwe iUnited Nations Security Council. ELeRussia kuzamela liziphendulele ngokuthenga kwalo izikhali kwele DPRK lakwele Iran okungekho emthethweni ukuqhubekisa impi yalo lele Ukraine.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Kuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembo elicula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo. Lona ke liphethe isingle yalo entsha. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha loludaba.
Isihloko salingoma sithi iGene Nebechu umthokozisi Dube ngumholi weqembu.
Sanibonani, sanibonani sizwe sakithi, sizwe sinyama ngizalwa eCholocho endaweni yakongqulo kanti ngokuhlala ngihlala eCosmos City eGoli ngokuzama impilo. Umculo ngiqale ngo-2021 ngakhipha i-album usizwe sakumthwakazi ngabuya last year ngenyamazana ezacile ngezi-24 zika-December ngathi ayi ithi ngenzele abathandi bomculo i-single track osihloko iGene Nebechu.
Imvunulo yakhona thina singamaphinga siyakhoza imvunulo yakhona thina singamaphinga siyakhoza imvunulo yakhona.
Nxa lisithi iGene nebhethu kulingoma likhuluma ngani kahle kahle?
Inhloso yokuthi ngithi iGene nebhethu lapha bengikhuza okanye bengakha abafowethu, ngoba ngiyabona isizwe sethu isintu siloko esihamba siyaphela, siloko esihamba siyaphela. Kanti kuqala imvunulo ibinendlela yokuthi imvunulo igqoka kanjani. Manje uyathola umuntu egqoka ibheshu, uthole egqoke neblugwe, uyabona okanye egqoka isudu. So into yakhona igcine ingasabukeki kahle, uthole sesikhulunywa kabi. So nje nami bekuyindlela engakha ngayo.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Itholakala kuWhatsApp ngokuyifonela, ungayifonela ku 062 37 45 636. Ngiyayiphinda 062 37 45 636. Umkhando ozikhandayo akuvalwa. Iqembu lami eliselisha ngane zakwethu, ngicela isapoti, ngicela ukukhuliswa yini. Akekho umuntu oyongikhulisa ngaphandle kwenu. Mangabe kuwukuthi kuyakuthokozisa lokho engikwenzayo, ngiyacela ningisapoti ngane zakwethu. Isponsa ngiyasicela mpela ma singabe sikhona.
Untandokazi gatsheni le phansi kombamba umzilo bomvo. Ngithi ngiyabonga kubo bonke noma ngasanibalanga nonke bafowethu, isikhathi sona sisincane kakhulu. We DJ, kanti wasukwenze njani laphana mngani wami? Ngiyishutela nje, ngithi ngiyayishutela ma ngithi qhamthuthu ngelokhu njale ngiyenzisayibala. Ngiyadlula-ke lapho wempongo. Nangashongo phela mngani wami ukuthi oye kumculo wobuya ndoda amancoko angiyidlalela nje mfana wami. Ake sihlebe, ake sihlebe, ake sihlebe, asihlebe mfana wami ungezwa muntu. Uzothi nawe uwumfanekiso kaJesu. Ayi uzothi umubi ngangampela kuNkulunkulu. Ngithi ndlulisa ukubonga kubo bonke abantu abangisapotayo ebusuku nemini bethi siyovala ofakho. Awuthi mbongo nje bo. Uthi cofa cofa lapho kuye. Siyabadingela, siyabadingela laba abakhuluma kakhulu abathi kwanje bomva yikho ingoma. Umbuzo wami uthi kanti ubani umele ebhale ingoma, uinjiniya noma umculi? Ngiyanishiya kanjalo.
Saze sakhumbula ekhaya amadoda aphuma eCholocho becula beseGoli, bazibiza ngokuthi 2+2, umkhando ozikhandayo, lengoma zabo ezimnandi okwamagama. Sesigqiba namhlanje uhlelo lwethu ngohulumende weZimbabwe obelomkhosi wokunanza ilanga labakhubazekileyo eMaboleni ezansi yeMandebeleni, lapho ezama ukulimukisa uZulu ngamalungelo abakhubazekileyo. Sizona okugcweleyo kuntatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu.
abantu abakhubazekileyo basezansi eMandebeleni bajabule okumangalisayo ngokuba lomcimbi wokunanza ilanga labo obekumele linanzwe kunyanga edluleyo kampalakazi. Emele uSenator Ishmael Joe omela abakhubazekileyo ezansi eMandebeleni unkosikazi uNdiya Ngwenya uchaze ukuba abakhubazekileyo kumele baphiwe amathuba afana labangakhubazekanga.
Sikhangelele ukuthi khona bahanjiswe ezikolo ngeminyaka eyiyo elungeleyo ukuthi behambe esikolo sukela ku-ECD beze befika lapha benelisa khona, ukuthi lapha oyenelisa ukufika noma emayunivesithi uhulumende ulayo imali yakhona yokuthi ababhadalele.
Umnumzana Chriswell Nyakujka, umqondisi ohlangothi lwezenhlalakahle kaZulu eMathebeleni South olwe-social development, uchaze ukuba imali yabafundi abakhubazekileyo ikhona ngaphansi kohlelo lwe-disability fund. Umfundisi Whiteman Moyo omela abalobala uthi kuhle ukuqakathekiswa kwamalungelo abakhubazekileyo.
Lwalamhlanje ngolokuqala ukuthi abantu abakhubazekileyo bazizwe bezigqaja kakhulu, bazizwe besempilweni njalo lolusuku bekuqakathekile ukuthi aluba lungaphindwaphindwa njalo ngokuthi sizizwe sibili siphakathi komphakathi. Umuntu wonke okhubazekileyo uzizwile ukuthi laye uyaphila.
Okhubazekileyo engumculi ekhezi umnumzana Bheki Impilo Sibanda yena ukhala ngokuthi kabatholi sizo lwemali lokubancedisa kunhlelo zabo zokuzithuthukisa.
Khulukhulu mina engakutsho njengathi abantu abatsha sinezinto esebezifisa uzenze kodwa ngokuswela mepe enxenye lokuswela kuncediswa kube sekusiba nzima. Ngoba ngikhuluma kunjeninjenje leqembu endilicreatileyo elethokozana Super Sound ngilabantu abatsha ngilabanye abakhubazekileyo, but ngokuswela i-PM system yokuthi sisebenze kusuka kube nzima.
Ukhansila kaward 10 emaphisa umnumzana Thabisa Moyo uthi kuhle ukuqakathekisa amalungelo abakhubazekileyo.
Kutshengisa ukuthi lathi esingakhubazekanga kuyabe kukuhle kakhulu ukuthi sihlale sibambene ngobana bayingxenye emuli njalo kuzahlala kunjalo. Lathi futhi kungenzeka ngelinye langa sivuke sikhubazekile kodwa ke kumele samukelane.
Unkosikazi Bonyi Fuyane olomna wakhe okhubazekileyo ngomunye wabakade bekhona emcimbini.
Qakatheke kakhulu ebantwini abakhubazekileyo ngokuthi labo bananzwe bafanele labanye abantu abafana lathi bangajiywa ngaphandle kuzo zonke izikhathi.
Lanxa ilanga labakhubazekileyo linanzwa emaboleni ekhezi emkhosini oqoqwe lugatsha lwe-public service labour and social welfare lalimele linanzwe ngenyanga edluleyo kampalakazi mhlaka 3. Ngomnyaka odluleyo ka-2022 leli langa ele-International Day of Persons with Disabilities belinanzwa phansi kwendikimba ethi Transformative Solutions to Inclusion Development, the role of innovation on fueling an accessible and equitable world. Ngimele iStudio 7 ngisemaboleni eKhezi, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhla sikhangela udaba lokwala kwamalunga edale lePhalamende ukwamukela ugwalo olwahlukanisa imingcele yokuvota olwe-preliminary delimitation report olulotshwe ngabe-ZEC. Singekehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Ikomiti yePhalamende ebekwe ukukhangelisisa ugwalo oluqoqwe ngabekomishini eye-ZEC olwe-preliminary delimitation report. Ithi ugwalo lolu aluhambelani lesisekelo sombuso welizwe. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo ngokumiswa umsebenzi kukamqondisi obona ngezempilakahle kumansipala walelo dolobho uDokotela Edwin Sibanda Mzingwane. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besileqembu elicula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi 2+2 umkhando ozikhandayo abaphuma eCholocho. Sesimgqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa kusihlwa ngo-7:30. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.